manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC Lingana lichona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi, uri musi wemuvhuro, ndira 17, 2022. Makateerera kuStudio 7, nevhenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe, tamunopiwa neStudio 7, iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nengo dzeatruza dzinopiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso zvitevera kusungwa kwadzakaitwa nemusi wechitatu svondo rapera. Zimbabwe Electoral Commission yotarisirwa kuita makomishina matanhatu matsva zvitevera kupera kwetemu yemamwe makomishina ayo. America inorangarira zuva remurwiri wekodzero dzevanhu mushakabvu Dr. Martin Luther King. Indiyo mimwe misoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nengo gumi nenhanhatu dzesangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe dzakasungwa svondo rapera dzapiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso kuitira kuti dzitongwe dzichibva kumba. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Mutongi wedare amai Okai Judah vati havaoni zvikonzero zvekunyima vanhu gumi nevatanhatu ava mukana wekubvisa mari yechibatiso. Nengo dzeatruz idzi dziri kusanganisira mutungamiriri wesangano iri vaobert masaraure nevamwe vaviri vanzi vabhadhare mari yechibatiso madhora zviuru zvishanu zvemari yomuno. Mumwewo vakasungwa ava Sharon Tambudzai uyo anonzi mwana wechikoro apiwa mukana wekutongwa achibva kumba pasina mari yechibatiso ya anobvisa. Zvimwe remagwete varairidzava vatinashe chinopfukutwa veZimbabwe Lawyers for Human Rights vaudza Studio 7 kuti pamusoro pemari yechibatiso vasungwa vanofanirwa kuzviratidzawo kumapurisa ari pedyo nawo pamwe nekusakanganisa vafakazi.
Vapiwa bail saka vanzi vabhadhare 5,000 masimdollars mumwe nemumwe. Vanzi vagare padzimba dzavo then vanzi vanoripota kumapolice stations avapa kamwe chete pasiki nekuti vaoso vanzi vasavhiringidze vafakazi.
Vachinopfukutwa vati vagutsikana nemutongo wedare vatiwo vasungwa ava vanzi vadzoke mudare musi wa17 kukadzi. Munyori mukuru weatus varobson chere vaudza Studio 7 kuti zvisinei nekusungwa kwakaitwa vamwe vavo nhengo dzeatus dzicharamba dzichienderera mberi nekuratidzira kuti vawane mihoro inoita kuti vararame.
Tiri kuti isisu kuratidzira kwakanga kuripo kwenyaya yemuhoro kucharamba kuripo kusvika nyaya yemuhoro iyo ichinge yagadziswa kusvika hurumende yao edu ya kuziwa kuti vashandi vakakoshera munyika munomu kushika hurumende edu ya kuziwa kuti vashandi kana vachinge vachishanda vanofanira kupiwa mhuri inokwana inoita kuti vange vachiwana chekudya pamwe chete nekuchengeta mhuri dzavo.
Varairidzava vanoti vari kuda kuti hurumende iwedzere vashandi mari dzemihoro kuitira kuti mushandi atambire mari inodarika $600 emadhora ekuAmerica. Mukupeta nyaya dzaitika kumatare dzimosva nhasi muzvare mumeri mbaiwa avo vari kurwara vambofenda kumatare vakatozobatsirwa nevamwe vavo kuti vakwanise kufamba. Muzvare mbaiwa vane nyaya iri mudare iyo vari kupomerwa kuti vakaita muchihwande muchato wavo nemurume wavo wavari kunetsana naye matare vaKonstantino Chiwenga vanova mutevedzeri wemutungamiriri wenyika. VaChiwenga ndivo vakafanobata chigaro chemutungamiriri wenyika sezvo vaEmerson Mnangagwa vari pazororo. zvaro senzira yekuroverera muzvare mbaiwa nemhosva yavari kupomerwa vachuchisi vehurumende vari kutarisira kushandisa gwaro rakanyorwa nechimwe chapupu vamichael losedis avo vakashaya nyaya yamuzvare mbaiwa yava nenguva iri mumatare uye vakamboenza kuti vapiwe vana vavo avo vari kugara navachiwenga asi zvasati zvabudirira mune imwewo nyaya mapurisa anoti achaenderera mberi nekusunga vanhu vane dzimotikari dzisina mutero pamwe nedzisina manumber plates izvo zvakonzera kutaura kwakanyanya pamadandemutande veruzhinji vachitsutsumwa kuti manumber plates awa haasi kuwanikwa nyore kucentral vehicle registry kunyange hazvo vazhinji vakatobhadhara mitero inodiwa mapurisa anoti achasungawo motikari dzehurumende dzinenge dzisinawo manumber plates ndakamirira studio 7 muHarare ndine Rutendo Mawere.
Sangano reZimbabwe Electoral Commission rave kutarisirwa kuva nemakomishina matsva matanhatu zvichitevera kupera kwetemu yemamwe makomishina muna Chikunguru. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Uchiziviso chai kune veruzhinji, komiti inoona nezvekufambiswa kwebasa muparamende yeStanding Rules and Orders iri kukoka veruzhinji kuti vadome vanhu vavanoda kuti vapinde muzek kuti vatore zvigaro zvenhengo nhanhatu dzekomisheni idzo dziri kusiya basa musi wa6 Chikunguru apo panopera nguva yadzo yekuve nhengo dzebhodhi rekomisheni. Komiti inoti panodiwa vakadzi vana nevarume vaviri kuti vatore zvigaro izvi. Komiti iyi inoti veruzhinji vanofanira kudoma vanhu vane chiremerera pamwe neunyanzvi munyaya dzekufambiswa kwesarudzo. Vanhu vanobvumiswa kudoma vanhu vavanoda kuti vapinde muzek kusvika musi wa18 kukadzi, uye komiti inozoita bvunzo dzekuona kuti vanenge vadomwa vanokodzera here kana kuti kwete. Komiti iyi inozoendesa mazita evanenge vakunda kumutungamiri wenyika uyo anotambira mazita aya kana kuaramba. Nyanzvi munyaya dzesarudzo vachishanda nesangano reElections Resource Center vaSolomon Bobos vunhu vati zvakakosha kuti pave nenhengo itsva dzekomisheni iyi, asi vati vanhu vanodomwa ava vanofanira kunge vakazvimirira kuitira kuti nyika ikwanise kuita sarudzo dzakachena.
Chatinozotsinira pakunge vagadzwa makomishina aya ndechekuti ngavachigadzirisa kuona kuti basa ravanoita ivo ravandudzwa kureva nyaya dzatingadzina electoral reforms, kana kuramba vachigadzirisa administration yemaelection, vachigadzirisa mitemo inotarisa nyaya dzesarudzo, vachiadvisa government. Saka tinotarisira zvekare nenyaya kuti tine chatiri kutarisa chatingati kushanda baboka reZimbabwe Electoral Commission rakazvimirira roga yatingati independence yezeki inobva zvekare kuvanhu ivavo vanenge vachizoappointwa semacommissioners. Takura kuti pachaitwa mainterview avo zvekare vanhu ivavo vanofanira kunge vari vanhu vanozvimirira vega, vano vasingasapoti zvematongerwo enyika, kuti vasingamiri neboka kana nevatungamiri vezvematongerwo enyika.
Sachigaro werimwe sangano rinoongorora sarudzo munyika reZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makoni vaudza Studio 7 kuti kuvepo kwevanhu vatsva muzek kunogona kusandura maitirwo ebasa muzek.
Chokutanga nguva nonguva pakaudzwa vanhu vanyowana vanotaidza vaive kuti fresh blood, tinenge tichitotarisirawo zvakare kuti kuuya kwavo kunogona kuunzawo shanduko kumaitirwo ebasa anenge achiitwa nezek. Saka tinozvidavira uyewo tinotendera kuti zvinofanira kunge zvichiitwa zvichitevera bumburo remutemo wenyika.
Vamakoni vativo zvakakosha kuti mutemo wemafambisirwo esarudzo ushandurwe kuitira kuti zeki ikwanise kushanda yakazvimirira.
Chinongodiwa kuti pange pane handingati mareforms, maelectoral reforms anoita kuti makomisheni edu ashande zvakanaka, anga ari independent uye achiita basa ravo zvichitevera zvido zvenyika kwete zvido zvehurumende inogona kubva mangwana kuchiuya imwe zvichingodaro.
Mapato anopikisa nemasangano anoshanda akazvimirira munyika anogaro chema-chema achipomera zek mhosva yachiita basa rayo yakarerekera kuhurumende nebato riri kutonga. Vanoongorora zvematongerwo enyika vachidzidzisa kuAfrica University Dr Wellington Kadzikwa vaudza Studio 7 kuti zeki haina chimiro chakanaka kune veruzhinji uye kusandura vanhu hakuna zvakunogadzirisa. Vanoti semaonero avo mutemo wesarudzo unofanira kusandurwa uye mutungamiri wenyika haafaniri kuve nechekuita nekusarudzwa kwenhengo dzezeki.
Mutemo unoti vanenge vadomwa mukuru wenyika anozosarudza mukuru wacho ne monte ziri wacho unenge wa uto chikola kuziri ziwa nenge wa saruza iyo wanifana ungo jiparamendi yo saruza vanhiva o yo vaya saruza kuti anukuruwe mkuru wacho na anotezira zungo pera mparamendi kuti paramendi kana eka zingi ya kuza mazitaji kune mkuruwe inika zora kuti ya kuza kune rimwe bandiko rinuto ni mao masimba
Mutungamiri webato rinopikisa Red Democratic Party Dr. Uriah Zembe vauza Studio 7 kuti ZEC inofanira kuumbwa patsva kuitira kuti veruzhinji nemapato ematongerwo enyika vavimbe nayo.
Zimbabwe Electoral Commission ibazi rinoda kuumbwa patsva kuti rigokwanisa ku vamuridzi wepembe wesarudzo dzinoitika pajekerere mu2023.
Atina kukwanisa kutaura nemutauri weZEC amai Letitia Kazembe kuti tizwe kuti ndivanani vari kusiya zvigaro zvavo muna Chikunguru. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
America nasi iri kurangarira mabasa akabatwa nemurwiri werusununguko nekodzero dzevanhu vose munyika iyi mushakabvu Dr. Martin Luther King. Dr. King vakaita mabasa aya panguva iyo vatema vakange vakadzvanyirirwa muAmerica vasina masimba ekuvhota uye vachiitirwa rusarura ganda. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika Dr. Moses Rumano vaudza Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 kuti Zimbabwe inogona kudzidza zvakawanda kubva kumabasa akabatwa naDr. Martin Luther King ekurwira kodzero dzevanhu.
Nhasi kuno kuAmerica iholiday inonzi Martin Luther King Jr. Holiday. Iholiday inoitwa mukucherechedza ubasa hwakaitwa na Reverend Dr. Martin Luther King Jr. kuAmerica. Apo wairwira kodzero dzevanhu vatema munyika yeAmerica wakanga wasingakwanisi ba kuti wavhote uye wakanga wachidzvinyirirwa neutongi hwevachena munyika yeAmerica. Reverend Dr. Martin Luther King Jr. wakashanda chaizvo kuti kodzero dzevanhu vatema dzinge dzinosimudzirwa pamusoro chaizvo. Saka nhasi kuno kuAmerica vanhu vakazorora vachirangarira ubasa wakaitwa na Dr. Martin Luther King Jr.
Mabasa akabatwa na Dr. Martin Luther King aya anokudzidzisa ichii imi sezvizvarwa zveZimbabwe uye nevanhu vatema pasi rose?
Isusu tinoongorora kuti ubasa wakanaka wakaitwa uhu hunotidzidzisawo sezvizvarwa zveZimbabwe, nekuti tinoziva kuti Zimbabwe yakanga iri pasi pewapambe pfumi wadzvinyiriri wakanga wachinetsa vanhu vatema. Pari zvino tinoona kuti isusu sezvizvarwa zveZimbabwe pene pasi rese reAfrica vanhu vanofanira kuita kodzero dzavo dzekuvhota kusarudza watungamiriri wavanoda zvisina bapopoto, zvisina pakurwisana, zvisina pakupikisana, nekuti zvido zvevanhu ndo zvinofanira kuti zviitwe. Saka zvinotikosherawo isusu sevanhu vanobva kuAfrica kunyanyanya kuZimbabwe kudzidza zvakanaka zvakaitwa naDr. Martin Luther King Jr. Waisaita baiwo zvekurwisana kana zvekupikisana, waiita kuti zvawaichemera zvinzwisisike, kwete nekurwisana asi kuti waitaura. Semunhu akanga ari mukuru zvekare wechechi achiva mufundisi weBaptist waizotaurayiwo kuti hatifanirava kuti tiite zvekurwisana. Kana vanhu vachiratidza, wairatidza murunyararo. Zvakabatsira izvozvo kuti Dr. Martin Luther King Jr. waite gamba pasi rese rakashanda zvakaomarara chaizvo mukuda kuti vanhu vatema wave nekodzero dzekuzvitonga, wave nekodzero dzekuti watariswe kuti vanhu vanovhota uye zvavanovhota zvacho zvichigashirika pamberi pevanhu vanenge vachiita. Saka sechizvarwa cheZimbabwe ndinokarira kuti sarudzo yekuuya iyi munyika yeZimbabwe ichange yakanyarara vanhu vachisarudza vatungamiriri wavanoda kuita kuti nyika iendelere pamberi.
Ava vanga vari nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika Dr. Moses Rumano vachitaura vari kuFriends University kuWichita muKansas muAmerica naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7. Hazvo uwandu hwevari kufa nekubatwa nechirwere cheCOVID-19 hwave kudzikira. Vanhu vashoma vava kuenda kunobayiwa nhomba zvochirwa kuti zvinogona kupa kuti chirwere cheCOVID-19 chirambe chichitenderera kwenguva yakareba. Bazi rezveutano rinoti vanhu vana vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro zvasiya vafa kubva chirwere ichi zvachatanga kupararira vave zviuru zvishanu nemazana maviri nemakumi mana nevanomwe, kana kuti 5247. Vanhu zana nemakumi mana nevana vakabatwa nechirwere ichi nezuro zvasiya vabatwa nacho vave zviuru mazana maviri nemakumi maviri nezvitanhatu zvine makumi manomwe nevasere, kana kuti 226,078. Hurumende yembenge yamboti inoda kubaya nomba vanhu zana rezviuru pazuva kana kuti 100,000 kuitira kuti ikwanise kubaya vanhu mamiriyoni gumi mukupera kwegore rapera asi zvakakona nezuro vanhu zviuru zvitanhatu nemazana mana nemakumi mapfumbamwe nevapfumbamwe ndivo vakabayiwa nomba vamwe vachibayiwa yekutanga vamwe yechipiri uye vamwe yechitatu Vanhu vabaiwa nhomba yekutanga vave mamiriyoni mana nezviuru mazana maviri nezvitanhatu zvine makumi mapfumbamwe nevana kana kuti 4,206,094 Vanhu vabaiwa nhomba kaviri vave mamiriyoni matatu nezviuru mazana maviri nemakumi matatu nezviviri zvine zana nemakumi maviri nevaviri kana kuti 3,232,122 Vabaiwa nomba katatu, vave zvuru makumi maviri nezvitanhatu, zvine mazana matanhatu nemakumi matatu nemumwe, kana kuti 26,631. Uwandu uhu, hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende, ichazivisa zvayawana muongororo dzaitwa nhasi. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCOVID-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Mukuru anoona nezvekurwisa denda reCOVID-19 munyika, Dr. Agnes Mahomba, varikurudzira vanhu kuti vaende kunobayiwa nhomba yeCOVID-19. Dr. Mahomba vaudzawo Studio 7 kuti hurumende iri kushambadzira zvakakwana urongwa hwekuti vanhu vabayiwe nhomba yeCOVID-19. Asi vachipawo pfungwa dzavo vaimbova gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera veMDC Alliance vanoti pane zvakawanda zviri kuda kuitwa kuti vanhu vasazengurire kunobayiwa nhomba yeCOVID-19.
Chachinja chaizvo padzidziso yehurumende kuvanhu veZimbabwe hapana vari kutodzokera shure dambudziko ripo nderekuti vana veZimbabwe vari very skeptical vanokufunganya kukuru pamusoro penhomba dzekuChina dzakauya muno hurumende ingada yakaita basa guru rokudzidzisa vana veZimbabwe kuti nhomba idzakangonaka kuinzana nedzimwe nhomba dzese vana Pfizer nana Moderna vari kune dzimwe nyika uyezve hurumende ingada yakaita basa guru rokudzidzisa vanhu kuti nhomba idzi dziri safe uyezve hadzikanganisi utano hwavanhu dzinoshanda
panenge pachida kuitwa sei mukapa muenzaniso
pari zvino kubvunza hurumende izvozvo kuti pavanhu vakabatwa necovid patsva nezuro vakanga vakabayiwa nhomba vangani havatiudze izvozvo kokuti vakafa necovid nezuro pande vakanga vakabayiwawo nhomba here havatiudzi namba yacho havatiudzi havatomboizivi chinhu chakanyanya kukosha chirongoda vana vezimbabwe ndechezuva kuti nhomba iri kushanda here ndikabayiwa ndiri kudzivirirwa here ndikabayiwa handisi kuzorwara here pane zvirwere zvakawanda zviri kuverengetwa nevanhu zvinonzi zvinoitwa kana vanhu vachinge vabayiwa nhomba ini gavhumendi ingadai yakapinda muoverdrive kushandisa radio television macommunity radios kushandisa word of mouth vanofamba vachiita mashoo vaya vachidzidzisa vanhu kwete ngokuti uyabayiwe nhomba asi kuvapa mafacts and figures zvokuti nhomba yacho iri kushanda zvakadini iri kudzivirira zvakadini uye zvemaside effects akamira sei ndo zviri kudawo naezimbabwe vanhu vachiri very skeptical iye zvino nanhasi
vanenge vachiti kudii
kuvabvunza nezvenhomba unonzwa munhu achiti handii trust beta kugara ndisina kubayiwa hangu nhomba iri kunzi iri kuuraya vanhu nyaya chaiyo chaiyo yokuti izvo vakazvitakura nevari kuyamwisa vanobayiwa nhomba here hurumende iri kungoita prevaricate havasi kutaura zvakanaka kubuda pachina kuti endai munobayiwa vanokudzai kuti izvo yaingoonawo kuti ungaita sei manufacturer haasati aisa pagwaro rake nyaya yekuti vane nhombo nevari kuyamwisa vabayiwe asi weingoonawo zvinoda kubetserita decision yako aiwa handizvo kumaketa kunoitwa nhomba ikoko izvino tabaya vanhu vari kuma 4 million tofanira kuita ane data rakasimba
rinenge richiratidza chii
rokuti izvo vakabayiwa vane nhumbu chii chiri kumboitika vakabayiwa vari kuyamwisa chii chiri kumboitika pane kahusimbe karipo kokuanalyza scientific data kandiri kuona kari kuita zvinhu zvisashande izvi
Taimbova gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera vari parunare kukwekwe. Yashika nguwa yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vadzidzi vemuzvikoro zvepamusoro-soro muSouth Africa vari kupikisa mutemo unovamanikidza kuti vabaiwe nhomba dzakakwana dzeCovid-19 kuitira kuti vabvumidzwe kudzokera kuzvikoro zvavo musi wa14 kukadzi. Kunyangwe vadzidzi vakabaiwa nhomba dzose vari kupikisawo mutemo uyu. Masangano evadzidzi ayambira kuti acharatidzira kana vamwe vavo vakarambidzwa kuita zvidzidzo zvavo nepamusana pekuti havana kubaiwa nhomba yeCovid-19. Mazana nemazana evanhu akaungana nezuro panzvimbo inonamatirwa muBronx muAmerica pachionekana nehama neshamwari dzakafa svondo rapera zvichitevera kutsva kwechivakwa chavaigara. Vanogumi nevanomwe vakafa mutsaona yemoto iyi kusanganisirawo vana vasere. Dzimwe nyanzvi dzezveutano dziri kukurudzira vanodanana kuti varapwe zvirwere zvepabonde vari pamwe chete sezvo zvimwe zvezvirwere izvi zvichigona kuzotapurirwa kuvana vasati vazvarwa. Ropafadzo Mapimidze anotipa nyaya inotevera.
Nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti zvirwere zvakaita segonoria, HIV, chlamydia, hepatitis B nezvisasa zvepasikarudzi kana kuti genital herpes zvinokwanisa kutapurirwa kubva kuna amai vakazvitakura kuenda kumwana wavo. Nekudaro madzimai akazvitakura anokurudzirwa kuti vavhenekwe zvirwere zvepabonde sezvo zvimwe zvichigona kukonzera kuti vazvare mwana ari gava mwedzi kana kuti aka tofa. Zvimwe zvirwere izvi zvinonzi zvinogona kutanga kukonzera matambudziko pautano hwemwana atokura. Mumwe chiremba Dr. Motion Chinyere vanoti vanhu vanofanira kuvhenekwa zvirwere izvi nekuti dzimwe nguva vanhu vanombopomerana kuti vapana zvirwere zvepabonde asi zvingori zvimwewo zvirwere zvepasikarudzi. Vachitsika yekushandisirana tauro rimwe chete rekugeza uye nekugeza nesipo kusikarudzi kunogona kukonzerawo zvirwere zvepasikarudzi.
Saka musoro wenyaya wakatikoshera senyika kuti tidzidzisane kuti zvirwere zvinowanikwa pasikarudzi hazvisi zvose zvakawanikwa nebonde. Zvimwe zvacho zvinouyawo nekugeza tichishandisa mishonga yakasiyana siyana pachirungu yavanoti juching uyezve zvimwe zvinowanikwa nekusheya kana kuti kwatinoti kushandisa zvekupfeka zvamboshandiswa noumwe kana matauro ekugezesa amboshandiswa noumwe unogona kutapurirwawo zvirwere zvinobata pasikarudzi. Saka chimwe chinoitika pasikarudzi kune zvinowanzoitika kumadzimai inonzi mafungal infection.
Dr. Chinyere vaendera mberi vachiti vanhu vane shuga vanorarama neHIV uye madzimai akazvitakura vanokwanisa kusangana nezvirwere zvepasikarudzi nokuti miviri yavo inenge isisina masoja akawanda okurwisa zvirwere.
Fungal infection inouya ichionekwa nokuvava anenge achivaviwa nokuita zvichena zvinonzi thrush kumadzimai. Zvinoitika munguva dzekuti dzimweni nguva asangana nazvo zvinogona kutapurirwa mwana pabonde mafungal iyawo infection acho, asi dzimweni nguva anogona kuzviwana nokuti iye utano hwake panguva iyoyo hwakati dzikirei yatinoti immunocompromisation. Zvinowanzoitika munguva pavanhu vanenge vane shuga, pavanhu vane utachiwana hweHIV, vanhu vari pregnant vakazvitakura, madzimai akazvitakura anogona kuita dambudziko rekuita inonzi fungal infection inoonekwa nokuvava.
Asi Dr. Chinyere vanoti havakurudzire kuti vanhu vanorapwa kun'anga nokuti zvirwere zvenjovhera zvinoda kuti huturu hwese hwedenda iri huparadzirwe zvachose nokuti zvikasadaro hazviperi mumuviri.
Vangu vanofarira mishonga yechivanhu zviriko kune vanozvitenda asi isusu tinokurudzira kuhealth kuti uyai tikubatsirei zvirwere zvapabonde zvinorapika zvirwere zvinobata pasikarudzi zvinorapika saka vari kumusha ikoko tinokurudzira kuti kana muri kure mukaona mainetseka nezvinoratidza zvine zviratidzo zvokuti paita utachiwana pasikarudzi dzavo endai kunana mbuya utano vanowana kwakumaruwa kwamunogara mudunhu ramunogara mutaure navo vanokupai rubatsiro nokuti nyaya dzezvirwere izvi dzinosvika padzinobata kunyange utano hwevana vatichazobarwa nevarwere ivavo.
Mumwe chiremba Dr. Chidodzira Chikwari vanoti zvokurapwa nemishonga yechivanhu hazvina kunaka nokuti mishonga iyi inokwanisa kuvhiringidza utano hwemurwere. Vakurudzira varapwa kuti vaende vose kunorapwa vari murume nemukadzi. Mukuru wesangano rinonzi Transmart uye vanorwirawo zvakare kodzero dzemadzimai amai Gumiso Bonzo vanoti zvimwe zvidzimu zvepamiromo zvinogona kukonzerawo zvirwere zvepasika rudzi kana munhu achizvikwenya nekubata sikarudzi.
Is a lot of gender based violence for sure. Murume achiti kune mukadzi wandipa STI of which zvinenge zvisirizvo. Zvinenge zviri zvinhu zvekuti zvinogona kurapwa zvichitopera zvidzimu. Ukangochikwenya chete ukabata ma private parts unenge watotapurira futi utachiwana wacho ipapo pama private parts. Wototanga futi kuita zvidzimu kuma private parts. Saka kana usingatonzwisisi unotofunga kuti wapiwa chi STI. Ndopepepa kuti unogona kuwana mumwe munhu achienda kuchipatara kuti ndaita STI achinzi aiwa STI. Otorapwa zvidzimu zvobva zvatongopera.
27 yakamboedza kutaura nemukuru anoona nezvekutapuriranwa kweHIV AIDS netuberculosis mubazi rezveutano Dr. Owen Mugurungi kuti tinzwe divi ravo asi hatina kukwanisa kuvabata. Asi pasi rose sangano reWorld Health Organization rinoti vanhu miriyoni imwe chete vanotapurirwa zvirwere zvepabonde pazuva. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Ropa Fadzo Mapimidze.
Munhau dzemitambo, chikwata cheZimbabwe cheMachevrons chasaririra zvikuru murwendo rwemakundano e2023 World Cup zvichitevera mitambo yakatambwa nezuro. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Murongwa hwemamiriro ezvikwata zviri muICC Cricket World Cup Super League waburitswa neICC nhasi. Zimbabwe ndiyo iri pasi pazvikwata gumi nezvitatu zviri mugungano iri. Zimbabwe ine mapoinzi makumi maviri nemashanu chete yakaenzana neNetherlands iyo isina zita rakasimba mumutambo uyu. Izvi zvauya mushure mekunge maChevrons nezuro akatadza kubuda kana nepoindi apo akadamburwa neSri Lanka nemawiketi mashanu asi muteveri wechikwata ichi vaPrince Mandunda vanoti chavanoda kukunda kwete maranzi asina chaari kubatsira chinhu.
Isi chatiri kuda kuhwina nekutora mapoinzi nekuenda kuWorld Cup zvimwe zvese vanhu vangataure chatiri kuda kuhwina chete.
Mitambo pakati peSri Lanka neZimbabwe iyo iri kutambwa masikati nemanheru iri muSuper League iyo iri kushandiswa senzira yekuenda ku2023 World Cup. Mukokunda uku, Sri Lanka yave pachinhano chechishanu nemapoinzi makumi mashanu nemaviri mune mumwe mutambo mugungano iri nezuro. Ireland yakarova West Indies nemawikets maviri. Zvikwata zvinomwe zvinopedza zviri pamusoro muSuper League iyi ndezvo zvinobudirira kuenda kuWorld Cup. Zimbabwe iri pasi pePakistan iyo iri pachinhano chekugumisira pazvikwata zvinofarira kuenda kuWorld Cup uku. Yakasiwa nemapoints gumi nemashanu. Muongorori wemutambo wecricket vaPatrick Musapenda vanoti pamira Zimbabwe apa pave kuda kushandwa zvakasimba. Zimbabwe neSri Lanka dziri kusangana zvekare mangwana dzichizopedzisa mitambo yadzo yezuva rimwe nemusi wechishanu. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu chelive talk na 8 PM tichatarisa nyaya yekusagadzikana kwezvizvarwa zveZimbabwe zviri kuSouth Africa, nyaya yeCovid-19 uye mitambo yeAfrica Nations Cup. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro wenhau zvakare. nengo ze atuz zinopiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso zvichitevera kusungwa kwadzakaitwa nemusi wechitatu svondo rapera. Zimbabwe Electoral Commission yotarisirwa kuita makomishina matana tumatsva zvichitevera kupera kwetemu yemamwe makomishina ayo. America inorangarira zuva remurwiri wekodzero dzevanhu muchakabvu Dr. Martin Luther King. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC City. Murare zvakanaka vateereri ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Soko isika tisenda bako VOA Ndebele.